Mutauri webato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP mudunhu reMashonaland and Westland Maya Chitsungo vanoti vanofara nekudomwa kwevatongi vemhosva vachiti zvichaita kuti vanoda kuita zvemhirizhonga vatye.
Idanho rakanaka nekuratidza kuti kuti zvinhu zvakanakawo futi kana tipinda muelection kunge pane vanhu vanoratidza kuti pakaitika mhosva pane manoja tizvo aripo vachidika nenyaya iyoyo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mumashonaland west vakuda kwacho chigumo vanotsigira vachitsungo vachiti zvinofanirwa kusvika kumapurisa. Vachigumo vanoti panofanirwa kuita hofisi yemapurisa inoserefeta nyaya dzemhirizhonga sezvo kuri iko kunofira nyaya dzakawanda dzemhirizhonga.
Isu kwatiri kudanho redanho rakanaka, asi hurumende inofanira kuenda kugadzirisawo pamwe patinoti shoko redu inyaya yeripoting zvacho nekuti munhu asangana nedambudziko revhaiorensi mapurisa anofanira kunge aripo kuripota nyaya. Saka ndo panofanira pagadziriswe nehurumende kuti zvinozofamba sei kuti mejisi agozowana nyaya zvichibva kunani, zvichibva kumupurisa.
Vachitsungo vanoti zviri kuitwa zviri kuratidza kuti pane shanduko pamaitirwo matsva ari kuita hurumende munyaya dzesarudzo.
New dispensation ivapo varoratidza kuda kuita free and fair election which zvinhu zvakanakawo futi kana tipinda muelection.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa muzanu PF mudunhu reMashonaland West vasimba rake Ziyande vanoti zvakanakira kuti vose vanonyepera kuzhamba pasina zvavaitwa vachanyara sezvo pasina mhirizhonga ichaitwa. Hurumende yakazivisa kuti vatongi vanoti muzvare Jesi kufa vaFelix Mawadza vemuchinhoi vatakudzwa gwazembe vekukadoma vaSeni Chitumwa vekukaroi vaFelix Chaurumwe vekuchegutu navatoende kunjoo vekukaribha vachatonga nyaya dzemhirizhonga mudunhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Asa Chigoriwa.